manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 19/2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Paramende inopasisa budget ra2025 paine kunyunyuta kweveruzhinji kuti nhengo dzeparamende dziri kuda upenyu hwepamusoro veruzhinji vachitambura. Mutungamiri weZANU PF vari zvakare mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vanoti bato ravo raita zvakawanda zvinonwisa mvura mukusimudzira upenyu hweveruzhinji pamwe neupfumi hwenyika. Nume yemutungamiri weZambia vaakainde ichilema inosangana nemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paramende inonzi yakapasisa budget regore rinouya ra2025 usiku hwadarika. Iro rinonzi rawedzera kudarika zvarakambenge riri muurongwa webhajeti wakaturwa negurukota rezvemari mwedzi wapera. Izvi zvinonzi zvaitawo kuti bhajeti iri ringe richikura uwandu hwemari yave kutariswa kushandiswa. Izvi zvinowedzerwawo nechikumbiro chinonzi chakaiswa nenhengo dzeparamende chekuti masachigaro 30 emakomiti eparamende atengerwe dzimwe dzimotokari dzekufambisa. Zvimwe zvinonzi zvawedzerwa muhurongwa webhajeti uhu zvinosanganisira zvekuti nhengo dzeparamende dzipiwe nzvimbo dzekuvakira dzimba muguta reHarare, dziwedzerwe mari dzemihoro pamwe nedzekubatsirikana uye kuti mari dzakanangana nebudiro yematunhu kana kuti devolution fund dziwedzerwe. Asi izvi zvinonzi zvasimudza kugunun'una kukuru kubva kune veruzhinji vari kuti nhengo dzeparamende hadzisi kutarisa mamiriro akaita zvino munyika umonzara yapfunya chisero uye muzvipatara musina mishonga. Urongwa hwebhajeti hwakaturwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube musi wa28 Mbudzi waive hwemari inoita US$7.7 billion. Asi zvave kureva kuti mari iyi ichakwira kudarika pazvichitevera zvimwe zvazopfekerwa izvi. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mumiriri wemaronde raCentral muParamende, varisa chigaro wekomiti yeParamende inoona nezvekubudiswa kwemashoko vaCastan Mateo webato reTriple C.
Hapana chinyowani chiri kumbodhimandwa nemaMP. Mubhajeti ra2024 regore rino, pane zvanga zvakanzi maMP vachazoita, munoziva zvinoitika maMP vanhu. Vanobva Zimbabwe yese. Asi saka tese pavanoya muHarare vanospenda svondo rese vari muHarare. Saka vanenge vachida pekugara vari muHarare. Saka vanhu vangu vachikumbira kuti madii kuwedzera bhajeti reParamende kuti tisazonyadziswa senyika. Munongoziva zvinonyadzisa kuti tinoendawo kune dzimwe nyika tichiona mamiriro akaita maParamende dzimwe nyika. Ndikakutaurirai kuti mamembers of Parliament mari anotambira haipfuure $500. Mamembers of Parliament emuZimbabwe they are the least paid muAfrica yese. Of course chinoitika ndechekuti vanhu vemapepa nhau vanozosimba kuti aiwa maMP anotoda zvinhu zvekuti vagarika bati aiwa kana haisiriyo nyaya yacho.
Asika muchangobva kupiwa dzimotokari sei mava kuda dzimwe motokari zvakare.
MP akapuwa motokari ndizvozvo. Asi pandakapa ripoti inini ndaipa ripoti angabva kumachairpersons. Machairpersons ndo akapendana nevaminista emuParamende anditi vaiti ivo pavhiki vanofamba zvisingaite like izvezvi ndikutaura nemi ndiri kubhubhi handi muri kuona. Saka vanofamba, saka vaiti tadika vanowo motokari dzidiki zvadzo zvekuti tifambise mafambiro atinoita nekuti in 2 years dzinenge dzaparara mukari dziri dzehurumende. Ndochito zvaitaurwa izvozvi.
Kune vamwe honorable vari kuti dai simba riri kuiswa nemaMP iri pakuti vanhu zvavo zvivanaka vakire vawane motokari nepekugara nezvimwe zvese riri rimwe chete ravanoisa pakuti nyika inge ichiwana zvipatara zvichiwana mishonga zvinhu zvichigadzirisika munyika dai nyika yakagadzirika munoti
magona sterechi papo ndava kutaurirai nyaya yezvipatara yakataurwa ende ndo yakataurwa nguva yakareba makataura makavereka munonzi muhansad nyaya yezvipatara yakataurwa yemacancer machine yese yakataurwa vanhu vakashedzera vakataura munhu wese asi chinoitika chekuti vemapepanhau vanongonhonga pataurwa zvemamp chete asi dai kuri kunzi vakatarisa kuti chii chakataurwa nemamp pakataurwa zvinhu zvese zvamungafunge zvemunyika munomu ndosakadati zveparamendi yange iri bhajeti number 2 kune mabhajeti 41 akataurwa
saka chii chichaitika pamberi zvatopasiswa here kana zvichagarirwa pasi zvakare
bhajeti rakatopaswa nezuro rakapaswa nezuro pane zvakawedzerwa zvaidiwawo nemamp ndizvozvo asi zvizhinji zvemapakara zvakawedzerwa zvakare infact bhajeti yeparamendi its about 1.7 billion zig handitika bhajeti rehealth rakasvika kuma 20 or 30 billion rakawedzerwa zvikuru kuti itenge zvinhu zviri kudiwa izvozvo
vanga vari mumiriri wemarondera central muparamende vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekubudiswa kwemashoko vacaston mateu vebato retriplec vari parunare kububi kumateveleland north nestudio 7 mutungamiri wezanu pf vari zvakare mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoti bato ravo raita basa rinonwisa mvura mukusimudzira upenyu hweveruzhinji pamwe neupfumi hwenyika asi vagari vakawanda munyika nemasangano anoshanda akazvimirira vanoti vamunangagwa vari kurarama munyika yavoga sezvo vanhu vatsvukira nenhamo tobias mudzingwa anotipa nyaya inotevera
vachitaura pamusangano wekupedzisira mugore rino wekomiti yepamusorosoro mubato rezanupf yepolitbureau vamunangagwa varovera bato ravo maoko vachiti zvisinei nezvimhingamupinyi zvaraitarisana nazvo muhurumende rakakwanisa kuti vana vezimbabwe vanyemwerere
kunyange takatemerwa zvirango zveupfumi zvinova zvinonyanya kutidzosera kumashure ndinofara kuti kushanda kwedu nesimba kwaita kuti upfumi hwedu husimukire uye vanhu vekwedu vasimudzirike mumararamiro avo ngatirambei tichishanda nesimba kuti zvese zvatinovimbisa vanhu tizvizadzise
vamunangagwa vaenderera mberi vakatsiura dzimwe nhengo dzebato ravo dzavati dziri kusvibisa zita rezanupf kubudikidza nekuyanika nyaya dzebato iri pamadandemutande pane kutevedzera matanho anofanirwa kutorwa mubato kana paine kutsutsumwa kuripo vatiwo zimbabwe ine zviwanikwa zvinokwanisa kuita kuti ive pamberi penyika dzemuafrica munyaya dzekubika simbi kana pakashandwa nemazvo asi panyaya yekuti upenyu hwevanhu hwakavandudzwa gore rino vanozviramba mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuharare reharare Residence Trust vaprecious Shumba
vanhu vazhinji vari kushayiwa kana mari yekuendesa nakuzvipatara vari kushayiwa mari yekudya vari kushayiwa kunyangwe nemari chaiyo yekuendesa vana kuchikoro iwo ndoo vari kufunga kuti vari kugona vanhu vari kutambudzika zvikuru
asi mukuru wesangano reThe African Courts Trust vaElton Ziki vanoti zviripo zvikukutu zvakaitwa nehurumende yezanupf
vashandi vaakutambira zviri nani zvichisanganisira nebhonasi ravari kupuwa gore rino totarisa mugwagwa totarisa kumamaini totarisa zvose zvigadzirwa zviri kuitwa totarira kushingaira kwavari kuita panyaya dzokugadzirisa energy sector
kunyange miono ichiita seinosiyana panyaya yekusimudzirwa kweupfumi hwenyika pamwe chete nekuwanisa huchi nemukaka kuvana vezimbabwe kwataurwa navamunangagwa sangano rezimbabwe statistics agency rinoti vanhu vanodarika zvikamu gumi nechimwe kubva muzana havana mabasa asi mamwe masangano anoshanda akazvimirira kusanganisira zimbabwe congress of trade unions anoti uwandu uhwu hunogona kusvika kuzvikamu makumi masere kubva muzana 80% vatafadzwa mavhunga avo vanoshanda nesangano rakazvimirira reproject vote 263 vanoti zvichida dziriko dzimwe nzvimbo dzakabudirira zvinonwisa mvura munyika kwozoitawo dzakasaririra
zvinhu zvatinoda kuonawo nyika yedu zvichibudirira tichichinja mararamiro evanhu vedu
zvinhu zvavari kutaura zvinoona ngesiri izvo zvatiri kuonawo kwatiri asi pamwe kune dzimwe nzvimbo zviri kunge zvichichinja
nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi pauniversity of zimbabwe valazarus sauti vanoti pachiri nemufambo kuti bato rezanupf riti rafadza veruzhinji nekuvawanisa upenyu hwakanaka
vanhu vakabenefita from nyaya dzavari kutaura vanhu vairerekera kubato rezanupf bati rudende rwenyika yezimbabwe vasina kwekumhanyira kana vatsva kudumbu nekumusana vari kungotambudzika.
Zimbabwe ndeimwe yenyika dzemuAfrica dzinonzi nebhanga repasi rese reWorld Bank dzine urombo hwakanyanya kana ichienzaniswa nedzimwe, uye pane zvizhinji zvinoda kuitwa munyaya dzeupfumi hwenyika pamwe nematongerwo enyika kuitira kupedza kutambura kuri munyika. Nyanzvi munyaya dzeupfumi pamwe nedzezvematongerwo enyika dzinoti Zimbabwe iri kuparara sezvo hurumende iri kutadza kugadzirisa upfumi hwenyika, kutadza kupedza uori muhurumende uye kusava nehwaro hwezvematongerwo enyika hunofadza munhu wese. Pamusangano mukuru wezanupf waitwa uyu, vamunangagwa vatorawo mukana wekuremekedza mushakabvu vakavigwa nesvondo yadarika kupurazi ravo mumhemberekedzo yeguta rebulawayo vapelekedzi lampoko. Vakorokotedzawo amai Netumbo naNdindaitwa, avo vaive vakamirira bato reswapo munamibhiya, vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muna Zvita asi dzakanzi nevamwe dzaive dzisina kuchena. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndiri Tobias Mudzingwa.
Vatereri, echino yechiziviso chakakosha. Mave kukwanisa kunzwa nhau dzedu paVOA WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel iyi, endai pa WhatsApp motsvaga pakanzi status, motsvaga VOA Shona, modzvanya mabatani pa button rekuti mutitevere kana kuti follow. Kana mchida link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu, apo patinoisa link yekuti mukwanise kubatana nevamwe pa WhatsApp channel pa VOA Shona. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa nhasi vatambira nhume yatumwa nemutungamiri wezambia vaakainde ichilema vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika iyi vainoki Kavindile. Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wavaita kumuzinda westate house, vakavindile vati rwendo rwavo rwanga rwakanangana nekunzwawo kubva kune mutungamiri wenyika uye vari sachigaro vesadic vamunangagwa. Ngatinzwei vakavindile vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wavaita navamunangagwa.
We were chair before he came. So from time to time, it's important that we come to consult the
chisu taive nechimuti chasachigaro wesangano resadic, saka zvakakosha kuti nguva nenguva tigone kuuya kuzoonesana nekupangana mazano nasachigaro aripo panyaya dzakasiyana. Sekuziva kwenyu, Zambia neZimbabwe dzine ukama hunobva kure. Patapedzisira kuuya taitsvaga rutsigiro rwemumwe wedu aida kupinda pachigaro chemukuru weAfrican Development Bank. Rutsigiro urwu takaruwana.
Avanga vari vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika yeZambia vainoki Kavindile vari nhume yavaichilema vachitaura nevatori venhau kustate house muHarare. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata mutauriri webazi rezvokudyidzana nedzimwe nyika vamichael Mukura kanawo gurukota rebazi iri vaamon Murwira. Asi mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga westudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika pamwe nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDevry University muzvinafundo Eliot Masocha.
Zvinhu zvinoitika chaizvo muukama noushamwari nohusahwira hwenyika zvinosanganisira neorganization inenge iripo yakaita seSADC, kuti kana pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichidiwa nenyika yakaita seZambia kuti zvinge zvichifambiswa mugungano reSADC, zvinofambiswa nenzira idzodzo dzaitwa nepresident weZambia kuti tuma munhu wavo unokosha kuenda kuna chairman weSADC kunoti munungunu vachiita makuhwa avo nokuti tozvifambisa sei, nokuti vamunangagwa ndiye chairperson weSADC pari zvino, kana kuti Zimbabwe ndio chairperson weSADC pari zvino.
Pane zvakawanda zviri kutaurika pakati peZimbabwe neZambia. Tingati ukama hwenyika idzi pari zvino humire sei?
Pari zvino ukama hweZimbabwe neZambia handivoni kuti kunganzi hwakaipa. Ukama hwakanaka hongu, apo naapo savanhu panogona kuita mashoko anogona kunge achitsamwisa vamwevo, asi izozo chete azinga nzizo kama kwe Zambia parizino nezibaku kwa kaipa aiwa kwa kasimba kwa kabzira kama kare kare kama kukuhidzana zino indira na ninyo ezo ufumi usukwenyika kutengeserana kana kuti zvamagetsi kukariba kuya uku saka ukama hwacho usawira kwatingati usawira hakungoputsiki zvenhando
sevavakidzani vamunangagwa navaichilema handioni vari kusangana turi kunyanya kuona nhume zvine zvazvingareva here izvi
kusasangana kwavaichilema navamunangagwa kwenguva yakareba kubva pavatonga vaichilema zvinogona kunge zvichiratidza kuti vaviri ava havana tsokunzwisisana kana kuti mafungiro avo panyaya dzokutonga akasiyana asi panenge paino mukana wokuti mamirira zvakaita izvi hatingandovonani tichitaudzana ipo pano umo mukana wokuti ndinogona hangu kutuma vamwe vadiki kwandiri kuinda nezvandine ichida kutaura napurezidendi
havanga vari nyanzvi yezvematongerwo enyika nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica naIvan Zininga weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutsikirirana pagungano remunamato muIbadan guta guru redunhu riri kuchamhembe kwakadziwa kumadokero kweNigeria reOyo kwakonzera kufa nekukuvara kwevanhu vakawanda. Izvi zvaziviswa nhasi nagavhana wedunhu iri Vasei Kakunde. Chiitiko ichi chaitika pachikoro chekereke Islam apo vanhu vakawanda vanga vaungana pamutambo wemhuri. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin nhasi varamba muono wekuti kubviswa kwemutungamiri weSyria vaBashar al-Assad pachigaro kunoreva kuti Russia yakakundwa. VaPutin vataura mashoko pamusangano wepagore vavanoita nevatori venhau vachiti Russia yakazadzisa zvinangwa zvayo muSyria, umo yakamhanya kunopa rubatsiro rwechiuto kuhurumende yavaAssad makore anodarika mapfumbamwe adarika, ichibatsira kudzivirira vapanduki kubvisa hurumende pachigaro. Dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi munyika rinonzi nevakawanda rave kukanganisa mararamiro avo sezvo risisina boka rariri kusiya. Svondo rino kubva nechipiri magetsi anonzi akadzimwa nyika yose kusanganisirawo nenyika yeZambia, ukuwo kwagara magetsi anga achidzimwa dzimwa pakati apa. Asi vamwe vari kukurudzira hurumende kuti sezvo dambudziko iri raita ndambirira hosha yemuhura, hurumende inofanirwa kutora matanho anoripedza zvachose akaita sekuti dzimba dzose dzishandise magetsi ezuva kana kuti sola, magetsi anogaiwa nezesa onangana nemakambani nemigodhi. Zvinokwanisika kuitika here izvi? Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavhaza nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda dzokora. Takatanga nokubvunza vadzokora kuti vanoona sei nezvedambudziko iri.
Munyika maita chirwere chehurumende isina hanya nevanhu, isina basa nemacitizens, inotora mari ichiendesa kune zvimwe zvinhu zvisina basa. Taitarisira kuti hurumende pari zvino yainge yagadzira hwange koliari kuitira kuti magetsi awedzere munyika, yakatadza kubhadhara mari inofanira kunge ichibhadharwa kuChina yainoti shamwari yayo. Iko zvino China yakuda kutotora hwange koliari iyoyo ende ikasabhadharwa, tichatoenderera mberi nedambudziko rakanyanyisa rekushaya magetsi. Zvavakawana kubva kuSmith regime vatadza kuzvigadzirisa kuti zvirambe zvichishanda. Kariba dam yakavakwa naSmith nepower station yacho vatadza kuimaintaina kuti irambe ichitipa magetsi. Saka totori nedambudziko munyika. Unotoshaya kuti kana vachitaura kuti Zimbabwe is open for business vanorevei, nekuti hakuna bhizimisi rinofamba kusina magetsi.
Dr. Mavhaza, manzwa zvataurwa navadzokora uyewo nyaya yedambudziko remagetsi rakabata nyika iri, munoti
totara ndekuti Zimbabwe neZambia yakaiwa nedambudziko remukushaya kwemagetsi kubva nezuro nemarume zuro zvichitevera dambudziko rakaita kana pachirwi inonzi synchronized blackout left Zambia neZimbabwe isina magetsi. Chivi zvakataura nevanoona magetsi kana veSouthern African Power Protocol or Power Pool Coordination, magetsi haasi shaka nekuda kwekutadza kutonga kwehurumende. Magetsi asvika nekuti pane chaitika kana kugwenya remagetsi renyika inobata nyika mbiri, Zimbabwe neZambia. Iko zvino izvi nyika mbiri vari nachimbi chimbi kuita kugadzirisa dambudziko iroro.
Asi musati maenda mberi Dr. Mavaza, dambudziko harina kutanga nechipiri nechitatu, idambudziko ragare ririmo remagetsi muZimbabwe.
Asi dambudziko razoita kuti magetsi aya arambe ashaike kwenguva yakareba sezvakaita nezuro nemarume zuro, idambudziko rakonzerwa iroriro neproblem yakatarika zvaiyi. Ehe, magetsi agara riri dambudziko nekuti kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika, asi hurumende yakagadzira gwenya rekuwani ranga riri kunyebewa navadzokora kuti vakadya mari vakagadzira rikatoshanda magetsi akatobeta nani. But pakati yakaitika iyi mazama iri apfuura ende iri kuramba ichingoitwa ichingowedzera nemazuva ari kuteera iri pakati pekugadziriswa, hainei nekutadza basa kwehurumende.
Vadzokora, ndanzwa muchiseka, pindurai tinzwe.
Ungatadze kuseka, zvinotosekesa chero mbavha yakawanda. Vamavaza vari kuti nyaya iri kuitika muZimbabwe yemagetsi haisi man-made, voda kutaura zvakare kuti zviri kuitika kwese kwese. Aiwa, hazvisi kuitika kwese kwese. Magetsi ari kuenda muZimbabwe zvakanyanyisa, zvakapfurikidza mwero. Uye nyaya yavari kutaura kuti haisi man-made, iri kutori man-made. Ndivo vari kutadza kubhadhara mamillions ari kudiwa kuhange power station. Ndivo vakagara pasi vakanyorerana nechina vakati itai zvakati, vakapiwa mazibhiri akakurisa kupfuura mwero, nekuti ndo zvinoita China izvozvo, inobatirira, haisi shamwari yakanaka.
Dr. Mavaza, pane vamwewo vari kuti dai hurumende yakwanisa kuti iise solar mudzimba kuitira kuti magetsi ari kugaiwa munyika achinangana nemaindastiri, munoti uye munoona chiri chinhu chinoitika here?
Hurumende yachotanga yakatoisa budget yekuti vanhu vaisirwe sola mudzimba. Iko zvinozvi kune makambani akawanda ari kuisa sola mudzimba mumaruva, vanhu vachibhadhara mari shoma shoma inobvira pa$3 to $5 pamwedzi yekuisirwa sola. Kana mazuva akatarwa akwana, vanenge vasisabhadhari venge yava yavo. Kana in other words, vari kungotenga mishini inoteya simba rezuva kuti rishandiswe mukati medzimba. Saka iko zvinezvi hurumende yakatora seproject number one kuti by next year, kupera kwegore rinouya, dzimba dzakawanda dzinenge dzava nesora kubva mumaruva nemumaguta, chero pauri muZimbabwe, varoedza kutaura kuti tishandise sora dzakanyanyisa nekuti zuva ndiro rasina rakawanda kupfuura zvimwe zvese zviri kuitika izvi. Saka haisi nyaya yepolitics, vadzokora ngavadzidze kunyara kuti kana vataura pamusoro pedambudziko ngavasangoisa munyu pasingaiswe munyu, ngavaise chokwadi chivandidzike chega chibude pachena pasina nhema dzakazadzwa neuvengi wemunhu akaenda nyika yake.
Avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF, Dr. Masimba Mavaza, vari parunhare kuBritain neStudio 7. Manzwa zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Vakamirira kugadzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kukurudzira kuti nhengo dzeparamende dzirase bhiri riri pamberi pedare reparamende iro riri kuda kuti mari inoshandiswa nehurumende iwedzerwe, vachiti bhiri iri rine zvizhinji zvinoda kugadziriswa sezvo rakarerekera kubato riri kutonga reDemocratic Party. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reConcerned Citizens vaTim Muringai.
Nyaya yebhajeti iri kutaurwa iyi, ndokuona kunge matangiro achaita administration avo anenge akati bhendei, nokuti tinoziva kuti without this budget financing yekuti magovernment departments, maborder agents, TSA agents nemasoja abhadharwe zvinhu zvinenge zvinomira zvakanaka.
Munoona bato reDemocratic Party rinotungamirwa nemutungamiri wenyika varipo pari zvino vaJoe Biden richiti chii pamusoro pechikumbiro ichi chavaDonald Trump veRepublican Party uyezve vakamirira kutora mhiko yekuva mutungamiri weAmerica?
Mademokrati vatowanawo mukana wekuti vaite maadvantages, nokuti tinoziva kuti makore anotevera maviri kuchange kune midterm elections, saka yatova an advantage to the Democrats government ikavharwa.
Iko kunonzi kuvharwa kwegovernment kana kuti shutdown zvinorevei?
Zvinoreva izvo kuti maessential services anoshandiswa nefederal government kazhinji achashanda into their maximum capacity. Saka tinotaso nge mapasipoti, kuborder control, kuTSA kwandambotaura kuya kuya, nemamwe madepartments makuru, masoja nezvakadaro daro vanenge vasina mari dziri kupinda. Saka inenge inenge iri like go slow kusina vashandi vakawanda.
Pane zvingaitwa here kuti tisazoona kumiswa uku kwemabasa evehurumende kuchiitika? Zvii zvingagadziriswa ipapa?
Zvinhu zvese inhauriranwa, saka madhemokrati nemarepublicans vakagara pasi zvinoona kuchibuda masolutions. Asi ndiri kuona ini kunge vaElon Musk ndo vari kuuya vachithreatena maworkers kana kuti congress people kuti vasavhotera izvi nemasenator. Saka ipapo pakaita munhu ari kunze ane maoutside interest ndo kazhinji pazvinonetsa.
Zvakamboitika here izvi munhoroondo yeAmerica kuti hurumende inombovharwa?
Zvakaitika. I think past administration yakamboita inenge kashutdown kadiki tozoti panga pana Obama vakambothreatena. Handicharangarira kuti kwakazovharwa here kana kuti vakazowirirana, but aiwa chii chinowanzoitika. Vakamboita I think last time I remember tofunga mavhiki maviri vakazobvumirana. Saka ihe zvinoitika izvi.
Vanga vari mutungamiri wesangano reConcerned Citizens vachiongorora zvematongerwo enyika vaTim Muringai vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muOhio muno muAmerica. Iye zvino yave nguva yenyu imi vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
PaStudio 7 makadimose. Ndiri kukumbirisa PaStudio 7 timutibatiro mukuru wehutano wehealth kuti ari kumbofamba here muzvipatara kuona kuti makamira sei. Ndakarwadzirwa muchipatara chihombe parerenyatwa hospital. Vane hama dzavo dzinenge dzatorwa ropa, vanhu vakabatirana zvigubhu zveropa kuenda nazvo kumalaboratories. Zviri kureva here kuti government yede haina malebo pachipatara ekuti kana vatora munhu ropa votesta ipapo zviri kudiwa? Utarise mudenga ngura yaita chipatara cheparerenyatwa. Mabeds ndakabatikana, ndakarwadzirwa neupfumu hwetiinawo.
Makadikwa nangu kumajonga. Inango ndiri kungotira pamusoro penyaya yenzara chete, pamusoro penyaya yenzara kuno kumaruwa kwatiri kunoku. Nyaya yenzara yakashata, nyaya yenzara yakashata. Tashatirwa kunoku kani, tashatirwa nenzara kuno varume, tashatirwa nenzara kuno. Hurumende yakasautiwawo kani, hurumende yakasautipawo chikafu. Ndidi chafeti chabata pabhikita.
PaStudio 7 makadiko ana jonga makadi ikwenyu. Ndinoda kumbobvunzawo kune avo vanenge vafamba vachitaura chii vamunangagwa 2030 vanenge vachitonga, vanenge vachiripo vachitonga. Vambovabvunza kuti vane vachitonga chiko chevanhu vachitonga? Isu hatizivi kuti chevane vachiripo vachivane vachadeizvo vachitonga chii. Isoda mutungamiri, hatidi mutongi. Tinoda mutungamiri wenyika anofambisa nyika kuenda mberi kwete mutongi. Asida zvokutongwa isu. Taneta nyika yafa, nyika yaora.
Studio 7 makadi zvenyu, tinokutendai ndi baba wewanhu, baba Chinobwe. Chinoshamisa nyika yedu yeZimbabwe ndeyekuti utungamiriri hwedu huri kutambisa mari yenyika instead yekuti hubhajete mari. Kune nzara iriko ende kunotaridza kuti kune nzara zvakare gore rinotevera, but vari kutambisa mari vachipa chivhayo uchiita nayo madiro kupa vanhu dzimota kudinidini, vanhu vane mari kare instead yekupa varombo. Imo muzanu PF macho mune varombo vakatozarisa vari mumamisha.
Tinotenda vateereri. Musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table nhasi na8 PM, apo tiri kutarisa nyaya yekunetsa kuri kuita magetsi munyika uye kuti izvi zvinobata sei madzimai. Sezungu edu ya pera rikaiti tarise msoro ina uzakare. Paramende inopasisa budget ra 2025 paine kunyunyuta kweve ruzhinji varikuti rakawandira kumusoro setsvimbo vasha manhengo dzeparamende dzichiisa zvinodziyamura chete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ya hlangana kwezako sehlwa mthwaka zomuhle ngolwesine mhlaka 19 kumpalakazi 2024 igama nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
amazwi kamongameli kahambisa ndaloko abantu abahlangana lakho insuku zonke. Abantu kabahlanganile ukukhula komnotho, bahlangana lendlala, bahlangana lobuyanga.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi inhlalakahle yabantu ithuthukile lonyaka.
Angizwisisi ukuthi bafuna ezinye izimoto abazibele nalithi bengakali leminyaka behamba ngazona lezi abanazo. Yiyo yodwa into engihe ngiyibona mina isikufinal budget yangethuka.
Kupasiswa uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibhajethi ka-2025. Uzulu ekhonona ngokwengezwa kwemali yokuthengela amalunga edalela eParliamente izimota ezintsha. Kuyaxokozela kukhansili yeVictoria Falls okusanda kumiswa umsebenzi umabhalane omkhulu umnumzana Ronnie Dube esetheswa icala lenkohlakalo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Lanxa uzulu weZimbabwe ekhala ngobunzima obudalwe indlala lokonakala komnotho, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi inhlalakahle yabantu ithuthukile lonyaka, njalo lenhlangothi zonke zomnotho ziyandlondlobala. Umnangagwa wethule amazwi la ngemva komhlangano weZANU-PF Politburo esithi ibandla lakhe lisebenza nzima ukuthuthukisa ilizwe lobanje, esithi inhlelo eziningi ziphazanyiswa izijeziso zenotho zona athi zetheswa ilizwe ngamazwe afana leMelika. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi kabavumelani lamazwi kaMnangagwa ngoba umphakathi ubhekane lobunzima bokutshabalala komnotho okuphehlwe ikwehluleka kukahulumende wakhe. Sixoxelo senetha weMathebeleland South okubandla le-TCCC umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Abasebenzi abantwana beZimbabwe ngingabala ngithi yi-30% abasemsebenzini, okuthi kulabantu abaqhatshiweyo even abatsha kakhula. Ngambhekisisa isikhathi esikiso emining ama-mine lapho esicabanga ukuthi kokulomnotho khona ngayifaka ku-60% yokuthi awula ohle konke kubuhlungu sisubuhlungu. Ngibe sengibuya ku-agriculture okulima ngifake ku-20% ngoba isizwe kasilakudla, yiko sesacela kwamanye amazwe bakithi akulamuntu ogida izichayela izandla ezichayela imande. Esakithi ilizwe leZimbabwe kaliphathwanga kahle, njalo umnotho weZimbabwe kasinawo.
Uthe njalo uMnangagwa umnotho welizwe ubulawa izijeziso zenotho athi zetheswa eleZimbabwe. Utheni ngalokho?
Ingoma yakhona ayisajabulisi ngoba ingoma esiyaziwa ngubani nobani. Izijeziso abakhuluma ngazo kangikwazi ukuthi zibonwa yibo bodwa yini. Ngoba abantwana beZimbabwe kabaziboni Wakulu nga unganazelela kuma mines nawo silama mines silama diamond sile lithium sile chrome sile golide okungaba ingoma upresident kade mele khulume ngayo namhlanje ubaba mnakagwa kade mele khulume emhlanganweni ukuthi bakithi yekelani corruption corruption iyo ebulale ilizwe.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo nguseneta weMathebeleland South ekubandla le-CCC. Sixoxe njalo lengcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Amazwi kamongameli kahambisa ndalokho abantu abahlangana lakho insuku zonke. Abantu kabahlangani lokukhula komnotho, bahlangana lendlala, bahlangana lobuyanga, bahlangana lokwehluleka ukubhadala izikolo fees, bahlangana lokwehluleka ukubhadala ama-rent, bahlangana lokungabi lemsebenzi. Bayahlupheka kakhulu abantu beZimbabwe. Balutshwane yebo abazuzayo izinto ngendlela abafuna ngayo, balutshwane njalo abanothileyo, kodwa iningi labantu baphakathi kosizo olukhulu kakhulu.
Ukukhuza kukaMnangagwa singabona kuqeda ukudlephana okukhona kuZANU PF yini?
Yebo, bayadoniselana abantu phakathi kwebandla leZANU PF ngendlela enkulu. Ngakho ke kasikhangelelanga ukuthi kuzaba lula ukuthi bazayekela ukudlephana ngoba esekhulumile uMongameli. Bazadoniselana vele ngoba phela ngamandla la esikhuluma ngawo, kanti emandleni lapha kule notho ngokuba amandla enotho eZimbabwe ahamba le-political power. Ngakho ke abantu bayakufuna ukuba lamandla ngoba ayabapha inotho abayidingayo. Kanti ke khona lokhu ukuthi bakutshone bedlephana na kanti sivote kunyaka lodlulileyo kubonisa kahle ukuthi abantu bakhangelanga ukuthi kubuswe ilizwe ngendlela efaneleyo, bakhangele nje kuphela ukuthi babe lamandla.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Sixoxe njalo lo meli wephelandaba Jabalala edalele parliamente ekubandla leZANU PF umnumzana Joseph Chuma.
Obukhona ukuthi vele bakhona abanye abantu abazohlala bephikisa noma iqiniso likhona libalulekile. Ubunzima bukhona akula muntu okwalayo khonoku, njengoba nje sibona siphakathi kwelokuzeni kwe-El Nino le esincisha izulu, sehluleka-ke ukulima kuhle kuza emasimini. So inzima, kodwa uhulumende uthethe inyathelo lokubana ancedise abantu njengoba beswele emasimini ukubana abanike ukudla. Sibonile ukubana emakhaya ngale bayahambisa-ke umumbu lokunye okushiyeneyo ukuthi abantu bathole okokudla, kukanti-ke lapha emadrobheni bayenze lokhana abakuthi yilokuzeni i-cash transfer for grain. Besafuna izimali kumalayinabo awenet one ukuthi benelise ukuthenga impuphu. Naye impuphu siyibonile isiba khona ingaswelakali ngenxa yemizamo kahulumende ukubana abe lesiqinisela sokuthi umumbu uyabuya.
Umnumzana Joseph Chuma ngumeli wephelandaba Jabalala edale lephalamende ekubandla leZANU PF. Uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibhajethi yomnyaka ka-2025 yethulwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ngomhla ka-28 ngoLwezi isiphasisiwe lidale lephalamende. Sokuke sekube lokukhonona okukhulu enkundleni zokuxhumana ngebhajethi le kulandela imbiko ethi amalunga aleli dale engeze imali yendleko zawo ngezigidi phose ezingamachumi amabili zamadola emelika, i-$17 million. Amalunga edale lephalamende awezanu PF lawe-CCC avumelane ukuthi kwengezwe kuthengwe ezinye izimota zabagcina isihlalo bamakomiti ephalamende ezibiza izigidi ezilichumi zamadola emelika, i-$10 million. Loba nje bathengelwa ezinye izimota ngombimbitho lonyaka. Kubikwa ezinye zendleko lezi zigoqela i-$2 million eyama-allowances i-2 million endleko zamahhofisi ePhalamende kanye le-2.9 million eyamafutha ezimota. Lokhu kuza ngalesi sikhathi abantu abafika phose izigidi eziyisishiyankalombili 7.7 million eZimbabwe bedinga usizo lokudla ngenxa yendlala edalwe ikungani kuhle kwezulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomela iMakhandeni luveve edale lePhalamende umnumzana Decent Bajila.
Vele imali eyama allowances zamanyemba zePhalamende isala ikhona kubhajethi minyaka yonke and naminimini eyamamemba zePhalamende ayekhona i-allowance yena leyo eyayiholwa kudala yiyo lokhu i-allowance eholwayo kuze kube lanamhlanje. Imali yakhona ukuthi ama-member of parliament azahola malini ku-as an allowance ayitshintshanga. Njalo nxa kuthiwe emahofisini kuyabe kufunakala izinto eziyabe zikhona zivele angithi i-parliament ilamahofisi ayo kule parliament staff, i-parliament staff yona leyo ile stationery. Ama-individual members of parliament awala mahofisi. So akuna ndlela yokuthi imali leyi iza kibo.
Ubone njalo kukhulunywa ngodaba lokuthi kuthengwe izimota ezama-portfolio chairpersons laloba kulezinye imota ade bevele beziphiwe labanye ePhalamende.
Lokho yikho kodwa okutsha okubuyileyo khonaphana kubhajethi ukuthi sokuthiwa ama-chairperson amakomiti athole izimota lonyaka ngo-March so kusiya kuminyaka ezayo bacele ukuthi baphiwe ezinye. Angizwisisi ukuthi bafuna ezinye izimota abazitende ngaliphi bengakabi leminyaka behamba ngazona lezi abanazo. Yiyo yodwa into engike ngiyibona mina isikufinal budget yangethusa ngoba mhlawumbe ngokuthi ngesikhathi kudibhethwa ivoti yeparlamenti yona le angizange ngibe khona kodwa ingethusile lami akuzwisiseki ukuthi sekumele babe lezi moto ezintsha lezabalazo zingakabi lutho nomnyaka. Kodwa sizaqhubeka sikhuluma eparlamenti khona ngale ngiyathemba ukuthi liyakwazi ukuthi vele ukuthi ulide solubhajethiwe akuthi ukuthi lizatholakala.
Abanye bakhala ngokuthi ngalesi sikhathi kulabantu abangafika bona 7.7 million elizweni abalambayo kodwa iParliamente ikhangela izinto ezingani zizaphathisa kuphela abakuParliamente okufana lezimota lezi ezidingwa ama-chairperson. Ungathini ngalo?
I-budget ye-social service under Ministry of Public Service Labour and Social Welfare ikhulisile nayo kakhulu. Yikho lizakhumbula ukuthi ngamuva ngane kwakuthiwa abantu abadikekayo bahlala emakhaya kuphela yikho kuyabekugandiswa khona isizwe. Kodwa yonalo iminyaka esiya kuyoqala khathesi kulohlelo osolo kuthiwa yi-urban cash transfer ukuthi nabantu abasemadolobheni bebe benikezwa nabo usizo. Lokhu kutshengisa ukuthi sokukhutshulwa inani labantu abasizwayo ngoba eqinisweni abantu bayadubeka izinto ezabo ezibahluphayo kufanele ukuthi zikhangelwe, kufanele ukuthi beze zihamba phambili.
Umnumzana Decent Bajila umela iMakhandeni luveve edale lePhalamende. Ubexoxa lo Tapo Kancube weStudio 7. Kuyaxokozela kukhansili yeVictoria Falls phakathi kwamakhansila izakhamizi lo mphathintambo kahulumende wabona ngezamadolobho ngokumiswa umsebenzi okwesikhathana kukamabhalane omkhulu waleli dolobho umnumzana Roni Dube yena owetheswa icala lenkohlakalo. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Kubikwa ukuba ohola ugatsha lwe-local government and public works umnumzana Daniel Garwe kahambelani lokwenziwa ngusodolobho umnumzana Prince Moyo owamisa uDube umsebenzi esithi wenza ubukhohlakali. Indaba yenkohlakalo le yadungwa ngumoyo mhlaka-2 Mpalakazi umoyo wami sawudube umsebenzi emethe sayicala lokuthengisa umhlabathi ngendlela ezingaqondanga ukupha ithenda kunkampani yeCascade Engineering Consultations lokunye okuthiwa kwakungekho emthethweni. Kwathi mhlaka 6 uGarwe walobela umoyo incwadi ukuba agenqule lesi sinqumo, uDube yabuyele emsebenzini ethi sifiphaza isifiso lamalungelo ezakhamizi. Kwathi njalo mhlaka 11 umoyo waphendula uGarwe ethi yiso isinqumo esathathwa ezakhamizi ezamthumayo. Kusukela lapho akusabanga lokuphumula ngoba amakhansila, izisebenzi kanye loDube sebebizwe kabili eHarare ngugarwe ngodaba lolu. Ngapho izakhamizi lazo zisenza imhlangano yokuba uDube engabuyela bazaphuma ejumo bayetshengisela ekhansilini. Izolo inhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association kumbe iVifakora leWange District Residents Association ziqhube umhlangano eChinotimba Wall lapho ababikele izakhamizi ukuba udaba lolu selu phanyeka ezandleni zabomthetho. UDube kwakufuze abiselwe emsebenzini ngolwesibili kwehlula, namuhla kwehlule njalo ngokuchaza kukamnumzana Trimondolo olilunga leVifakora esithi usodolobho umnumzana Prince Moyo kabuyanga emhlanganweni lo.
Abasaxoxanga ngakho bathe umuntu ongabe elengcazelo ongabe understander elolwazi ngendaba eka town clerk usodolobho umeya obengekho lamhlanje, so kwathiwa hayi lapha zaba khona yena, yikho maybe asebenga discuss.
UNdolo uthi kulandela uphenyo olwenziwa ngabe Commission of Inquiry bathole ubufakazi bokuba uDube unakanelwa ukuba ulamacala edlula la awetheswayo, njalo abakukhangeleleyo ukuba uDube abotshiswe.
Kuyasimangaza kakhulu ukuthi uminister wahlupha kangaka kulokuhlukumezana kakhulu. Ama-councillors ngathi amaningi sehlukumezwa kakhulu kunye even legqwetha lekhansilini lalo liyahlukumezwa. So kulokuhlukumezana abantu sebephila under ama-threat.
Izakhamizi lazo zibophe findo linye. Owayengumsekeli kasodolobho umnumzana Norris Nyathi uphawule okufanayo emhlanganweni wayizolo.
Uminista akangasethuseli. Nxa kukhona obhala ebhale ukuthi Norris Nyathi former deputy mayor before ukuthi uyawucela force uzohlangana nezakhamizi ngoba into eyenzayo is unlawful. Uminista cannot detect on what Victoria Falls should do. Yithi silama problems ku ground. Ngabantu abami abasweli impupho, ngabantu abami abaseli isawulo. Ukuthi ngincedwa ngubani, ngincedeka kanjani? Kangihambe eHarare, ngihamba kumakhelwane omoseduzane.
Owalwa impi yenkululeko umnumzana Christopher Ndiweni laye ube mumethe angemnandi.
Ama-councillors lawa ayithethwa yini? Ngizemvume ukubaxotsha. Something applies to uRoni or whoever. You are allowed to fire him, whoever stays in the local authority, because you are the people that are electing people. You are the electorate. Why are you sitting down and not doing anything, standing up to fight for your rights?
Owesifazane ozethule ngokuba ngunakaboni uthi yena wavivinywa ngendaba le ethi kahambe uDube.
Abantu singabi ngamakwaba. Uzalungiselwa ngubani indaba yakho? Lokhana kuthiwa umuntu uyaxutshwa, uyaxutshwa, kodwa hambanto enzelela kubani? Umfana wami uDube ukuthi emalengulana wathengelwa yi-women's voice sikutshethe uzabhajulwa sukhishwa njengomgqabi esihlalweni.
Emaphethelweni omhlangano lo ngalizwi linye izakhamizi zivumelane ukuyatshengisela ekhansilini funa uDube abiselwe emsebenzini abeZimbabwe Anti-Corruption Commission, amapholisa kanye labe-Commission of Inquiry bengakagqibi uphenyo abaphezu kwalo ngenkohlakalo yonke nje okuthiwa yenzakala edolobheni leli okugoqela lamakhansila kanye labanye abaholi bengatsha zekhansili. Imizamo yokuxhumana losodolobho umoyo kanye loDube iyehlula ngoba bengaphenduli imibuzo besithi kabakhululekanga ukungenela lindaba. Isikhulumeli sezakho unkosazana Smiso Mlevu uphendule imibuzo esimthumele yona enkundleni yokuxhumana eWhatsApp esithi basahlolisisa udaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umkhokheli wakwele-Russia uMnumzana Vladimir Putin uthi ulakho ukukhulumisana losanda kukhethwa ukuba ngumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump kulungiswa udaba lwempi ephakathi kwelizwe lakhe lele-Ukraine. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika omelele ukungena esikhundleni sikamongameli waleli lizwe uMnumzana Donald Trump usetshele amalunga ebandla lakhe lama-Republicans akudale le-Congress ukuba engavumi ukuthi kwethule uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe okumele kwenziwe kusasa. UTrump lomsekeli wakhe uMnumzana J.D. Vance Vance la bazamcebisa ekuphunguleni imali kahulumende uMnumzana Elon Musk lomunye wakhe bavumelane ukuba lokho besokuvunywe ngamalunga edale le-House of Representatives pose wonke akumelanga kupasiswe kusasa ngoba kugcwele okunengi okufunwa libandla lama-Democrats. Kungehlula ukuba kwethule uluhlu olutsha lo kusetshenziswa kwemali kahulumende kulakho ukuvalwa amanye amahofisi kahulumende lengatsha ezitshiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube uxoxele uMnumzana Washington Jamela olandela ezombusazwe zeMelika.
Hayi kutsho ukuthi vele ngendlela engibona ngayo uTrump ufuna ukuguqula indlela uhulumende asebenza ngakhona. So njengoba le kuyithemu yakhe yokugcina ufisa ukuthi athiye faka istempu esingathi istempu kundlela uhulumende asebenza ngayo. So ngenye indlela ufuna ukubonisa amandla nawo ndawonye labo Elon Musk labo Vivek Ramaswamy. Indlela nje abafuna ukubonisa amandla phezu kweCongress.
Ye kona bakwa esenza lokho ukukulani
angithi uthi unikezwa amandla ngabamvoteleyo so uguqula indlela abantu abakhangela abakhokheli babo angithi ama members eCongress amandla athole ebantwini ngalesisikhathi uTrump ngelo amandla odlula wonke umuntu kuleli lizwe so ongahambisani lokufunwa nguTrump uzazithola engasekho elokhuzeni esihlalweni. So ngendlela uguqula amandla wasusa kuCongress ewafaka kupresidency.
Ye khonokho ke kujoni nxa sizikhangela kujula kusiya phambili
kungaba yingozi kusiya phambili ngoba amandla kuleli lizwe abesehlukaniswa kuhle kakhulu phakathi kwama-branches kahulumende omathathu i-legislature i-executive ne-judiciary. Manje uTrump amandla anawo edlula ama-branches wonke la amanye amabili la amanye esiwabalileyo. So kungaba ingozi ngoba angathatha isinqumo esingahambelani lelizwe uzokontrolwa ngubani.
UMnumzana Washington Jamela ulandela ezombusazwe zeMelika. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseChicago khonapha eMelika. Osomabhizimusi bathi sebesehluleka ukukhiqiza impahla yokuthengisela uZulu lamanye amazwe atshiyeneyo ngenxa yokucitshwa mahlayana kwamandla kagetsi. Kanti lasezindlini labo abantu bakhala ngokuthi akusagcineki izitshebo. Uhulumende kamongameli Mnangagwa uthi uyalwazi udaba lolu njalo uthi uzama ngawo wonke amandla ukululungisisa. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Belief Gawule owebandla leZANU PF Lo mnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye Common Market for Liberal Solutions. Ungwenya usungula lingxoxo.
Akhe inkinga ukuthi kwaqeda isikhathi esiningi iminyaka eminingi kungafakwa i-investment eCaribbean i-generation capacity yethu iphansi kakhulu sigama getsi ayangama 600 megawatts kodwa i-consumption yethu i-demand 2000 so kwaphambaniseka ukuthi asange nanga ezimalini ezicakathekileyo investment yenza ukuthi ugetsi ogayayo ahambelane le demand yakhona emfowethu.
Ye, siyabona ukuthi ibandla lakho yilelo busayo gawule kulehlulwa kuyini kanti ukuthi lilungise umlilo kagesi.
Gibbs, ngabona uyananzelela ukuthi emalangeni adlulileyo kade sokuphuma imbiko yokuthi ugasa lwezomlilo lusithi lona ilokuze liye kwangeliyana iyalungiswa layo iyavuselelwa kwenze ukuthi ikwanise ukuthi kutholakale ugetsi ozakwana sibili kubalekelwa umumo lo khona osukusilela kogetsi i-load shedding yathi sikhona ilizwe lonke. Lapho ngiyavuma sile ukuthi kube lokuyekethisa silokuthile sibile endaweni yomlilo endaweni zomlilo lapha kukhona okuningi okulokuyekethisa kuyamela ukuthi uhulumende sibile phakamisa amasokisi sibili kusetshenzwe izinto zibuyele emumeni onormal ngoba ekwakade izinto zimbi.
Ye, uyamuzwa ugawule baba Ngwenya uthi kubi kakhulu kodwa kulungiswa njani nxa ugangele wena?
Ubaba ugawule kasakhuluma ngokuthi kwangena izigidi nezigidi izinkulungwane zense thina vele lethi ngamajaha ngama-1980 sizwa ukuthi ngiye wangitsema yena umnumzana u-Emerson Mnangagwa ekhankasa ngo-2018 wathina ubunyama buzakuba into yendulo amaChina afika ewange angenisa izimali unit 1 and 2 kanti izimali zakhona ama-billions ama-dollar yangaphandle kwe-America babagawula ayangaphi sihlala sitshelwa nje nxa kukhankaswa kusovotwa omongameli bezana u-PF umgabe la wesitho njalo lo Mnangagwa wesitho njalo sithi hayi into yamagetsi zakuba into yendulo kanti izimali zakhona ziye ngaphi kuloku kuganga okukhona lapha babagawule.
Ye, gawule umphendule khonapho ukuthi kuloku ganga sekumanzi
mina Ngwenya angeke ngitsho ukuthi kuloku ganga as such kodwa ngithi mina kube lokunye okungahambi kuhle engikhangelele ukuthi ugatsha lwezemali logatsha lwezamagetsi lumele lube yilo lungachaza ukuthi kathi umsebenzi awuhambanga kuhle phakathi kwesikhathi lesi size sicinele siswa phakathi komumo onjengawo nalo. Ngingakhangela ngizafanisa le South Africa ngale i-Eskom liyana yananzelela ukuthi ngesikhathi lesane esiyedlulileyo i-South Africa ibe lo hlupho lwamagetsi olumangalisayo lwanelwa yilokuzeni ze-Eskom kulo umongameli welizwe wagcine sesithi kungcono ebe lo gatsha oluzimeleyo olukhangela ngamagetsi ngokunjalo kumagetsi yilokuzeni eqakatheke kakhulu ikakhulu nxa sesikhangela i-industry yethu ukuthi nxa sifuna ukuyivuselela i-economy siyivuselela ugetsi yinto yokuqala kuqala. So silo mlando njengohulumende kukhona ukuyekethiswa kube khona ukuthi kungaphi kwakhona kumele kutholakale ukuthi kuyekethisa lo kube ngaphi.
Baba Ngwenya ngena khonapho.
Ye mina ngivale ngithi mina uyabona ukuthi sokuqakatheka ukuthi siveze iqiniso ngoba nxa kungasakhulunywa ngeqiniso i-corruption yabi khona Eskom vele i-corruption anje siyazi iindaba ze-South Africa lapha mina eZimbabwe ngibona ngathi mina ugatsha logetsi lo izisa kayikhitshwe uhulumende akwenelanga ukuthi ifakwe kwamanye kwezinye izingatshi kayikhitshwe uhulumende kungene engxenye ama-private investors 50% ezisa kayingene kuma-private investors kwenzela ukuthi bahuge imali zakwenza ukuthi ukusilelwa kwamagetsi kuphele.
Kungasebenza kona ngoba bagawula
kungasebenza aluba kungakhangelwa kubonakale njengoba siyafunda lamaphutha ayenzakala kwamanye amazwe njengakhona kungwenye sithi kodwa ke kungasebenza into yonke Gibbs iyazanywa yehlule izanyiwe ukuthi kubonakale ukuthi icebo leli lingasebenza yini ukuthi kumele vele ekakhulu abantu banikele amacebo basebenzise indlela yokubonisana njengabantu ilizwe lingelethu sonke ukuthi sibonisane ukuthi uyinhlelo zenzo ukuthi zihambe ziqonde kudinga sinikana amacebo
kodwa amacebo abe esiba khona Ngwenya kambe uhulumende okhona angalalela konke lokho kubazenza sandaba
ya nxa sikhangelele khalisisa udaba lomnotho kule ethwa khona yi political will ukuzimisela kuhulumende mina ngibona ngathi uhulumende oyakhona ngathi gasoza abelele option ngoba venxa kungakungayisela magets kuza fana isikhuca mfundo lezisebenzi ezogezi hlale phansi kulungisise ngoba nxa usungaselungisa iyona i vision 2030 yabo le ekhulunywa ngomnakagwa angikhole ukuthi sizayiphatha yikho ngibona ngathi awusela choice lapha kakulungisiswe.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ngwenhlanganiso ye Common Market for Liberal Solutions ubexoxa endawonye lomnumzana Belief Gawule owebandla leZANU PF. Kwanele likhumbulelo yalandela uhlelo lwe Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare.